A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, April the 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Frederick Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalation of gender-based violence in the country. What are your views on the issue?
And to join in into the discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Always sine logo mama. Don't forget to like our Facebook pages also on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
Yes, PJ, and people can also reach us on the internet. You can go to www.voazimbabwe.com right now, or you can visit our Shona page on www.voashona.com. And don't forget that we are also live streaming on our Ndebele page, which is on www.voandebele.com. So join in the conversation right now.
Semisasa tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga yevemadzimai nevanasikana iri kuti wandei, ende patiri kuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzekuti zvino vazhinji madzimai ari kukwanisa hawo kuenda kumisika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa. Ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa, nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo. Tiri kuona kuti nedambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge variro vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai, kuti kana mudzimai iye arohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara, because mapurisa anenge ari kure. Tikaenda kana kumakotsi unonzwa zvakare madzimai achiti tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera, nokuti kumakotsi kwedu chero ukaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana huku chaiyo chaiyo.
Chimwe zvechinoda kuitwa inyaya yekusimbaradza mapazi ehurumende anongafanira kunge achishanda nematambudziko iwawa akaita semapurisa. Kunodawo zvakare dzidziso yakasimba kuti mapurisa vawanikwe vachigamuchira kuti dambudziko regender violence yatova nyaya yavanofanirwa kunge vachitonga zvinoenderana nemitongo iripo. Haisi nyaya yokuti vanoti mudzimai kana kuti munhu asangana nedambudziko iri akanomangara vomubvunza kuti iwe wanga waitei kuti uzorowa, kana kuti ndezve mumusha menyu endai munogadzirisa. So vanoda kunge vachipihwawo zvakare dzidziso.
Aindi Roma chazvikundirwa kuti apa ndaine mimba nebhanitsinga nevana vangu nemimba nemwana wangu nemwana wangu tezi nebhanitsinga. Saka ndaindoshayikwa kuenda pandakazoenda kunotambura kukukoto pandaenda ikoko vakazozvibatsira vakaita kunge ikoko ndava kunoko kuti vakandinyorera tamba kwa ndiwe kunoku ndoya kunoku ndipo akasambatsira ndikaenda ku kushewuti aindirova ndikamona baisai.
If you're just joining us today, we are discussing the high escalation of gender-based violence in the country. What are your views on the issue? We just heard earlier on there from Musasa Project and also from a victim of gender-based violence, PJ.
Yeah, and women's rights activists say gender-based violence MAV is on the increase right now. According to the activists, the ailing economy has contributed to gender-based violence despite the Domestic Violence Act enacted in 2007.
Yes, PJ, and in February this year, the American ambassador to Zimbabwe, Ambassador Harry K. Thomas Jr., said all Zimbabweans have a role to play in ending gender-based violence. Ambassador Thomas said this while touring Musasa Project, where his embassy and his government have actually injected over $200,000 to economically and socially empower women and girls who are survivors of gender-based violence. Let's actually take a look at a video of a U.S. ambassador to Zimbabwe, Mr. Thomas, touring Musasa Project in a story filed by our reporter in Harare, Patricia Mudarigwa.
No. Nettie and her team are just doing a wonderful job in combating this global scourge of gender-based violence. The United States government is pleased that our grant of over $200,000 is being well spent and effective. Not only have we reached over 8,000 women, we're educating boys, men, about the evils of gender-based violence. We're hoping this is part of the International Women's Day campaign, but this is a global challenge that exists in every village, every town in the world. And we all have to work collectively to eliminate this and to teach boys and men that there is never, never any excuse for hitting a woman. Domestic violence, political violence, gender-based violence is human rights violence, no matter who.
Yeah, that there was U.S. Ambassador to Zimbabwe, Mr. Harry Thomas, PJ.
Yes, and also let's take a look at what Musasa Project Director Neti Musanu is saying that some of the issues causing gender-based violence in the country.
Musasa tirikuona kuti nyaya dzemhirizhonga yemu madzimai nevanasikana iri kuti wandei, ende patiri kuona tirikuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzokuti zvino vazhinji madzimai ari kukwanisa havo kuenda kumusika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa, ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa, nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo. Kunawo tine dambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai, kuti kana mudzimai iye arohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara because mapurisa anenge ari kure. Tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera, nokuti kumakoti kwedu chero kaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana hoku chaiyo chaiyo. Saka tiri kuona kuti kune zvikonzero zvakati wandei, asi chatiri kuona chiri kunyanya inyaya yenzara yapinda munyika medu.
We heard there from the director of Musasa Project, Amaineti Musanu, talking about gender-based violence. PJ.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzene bomama, ku Studio 7 Voice of America. Lamhlanje kuhlelo lwethu sikhangela udlakela kumbe udlame oluqondiswe kwabesifazane oluqondiswe kubo mama kungaba ngasemakhaya lapho omama ahlukuluzwa ngumyeni wakhe kumbe njalo abemuli behlukuluzana phakathi khona lapho kulabantwana laba abazintandane abangaba begciniwe kumbe abadabuka emulini eziswelayo ababe begciniwe ezindlini lapha labo bayahlukunyezwa kungaba ngalabo abasebenza ezindlini labo bayahlukunyezwa kungaba semsebenzini sibili labo bayahlukunyezwa yikho ke siqondane lokuthi sikhangele njengoba linyanga ekamabasa inyanga ekhangela njalo ukuhlukunyezwa kwabomama kukhanya ngani inani kumbe isilinganiso esiphumayo phakathi kweZimbabwe kukhanya ngani inani leli liyaqonga mihla ngemihla ilikelezwa lapho umeli weMelika ngaseZimbabwe lapho isethekelela indawo enceda omama ukuba bangahlukunyezwa kumbe ebanceda ngenxa sebehlukunyezwe iMsasa Project ilimzule njalo yena umqondisi weMsasa Project la ikhuluma ifakaza ukuthi yebo inani leli liyaqonga ngempela singakayikhatshana wathi silaleleke abanye abesifazana abehlelwe ludubololo olokuhlukunyezwa ngodlakela oluqondiswe kibo
abantwana baphazamiseka kakhulu ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ubaba utshaya umama usuzazama ukuthi ukhulume lo mama uthi hayi mama indaba asiyihambise ngathi emapholiseni kodwa uzathola ukuthi umama ngoba uzama ukuthi anjani agcine umtshado wakhe uzehluleka ukuthi anjani athi no avume ukuthi sihambe emapholiseni ekugcineni thina njengabantwana abantwana bayahlukumezeka ngoba abasebengenelisi ukuthi bekhulume izinto ezibakhathazayo phakathi kwabo ngoba uzabe sesaba ukuthi umama laye endlini ngale esengamhlupha umama uyafihla akuzayo ubuhlungu abuzayo ukuthi nje agcine umshado wakhe ngapha thina njengabantwana siyakhathazeka kakhulu ngoba uma usubala akubaleki njalo uma ufunda akufundeki ucabanga ukuthi umama uyathaya ngale ngubaba endlini i-gender based violence iya-affecta kakhulu abantwana iyabahlukumeza ngaphakathi ngoba baye bezama ukuthi kube lokuthula endlini kodwa bathola ukuthi akusela kuthula labo bagcina sebengabatshayayo abasakwanisi ukuba ukukhuluma abasavumelekanga ukuthi basho bona abakuzwayo okubuhlungu phakathi kwabo indaba zabo bezikhulume bodwa abantwana bengaboni ngoba ekuboneni kwabantwana abantwana bazwa ubuhlungu njalo abazali abafundi njengabazali sifunda ebazalini bethu abazali bethu abenelisi ukuthi bobabili bekhulumisane bodwa thina njengabantwana singaze sibone izinto ezibakhathazayo njengabazali bethu so asifundi okuhle from abazali bethu kusukela ebazalini bethu ukuze lathi sikwazi ukuthi njani mase sikhulile emtshadweni yethu singafundi ukubana kuyatshayana emtshadweni ngoba lathi sabe sisesaba njengabantwana ukuthi umuntu uma eshada ukuthi uzamele athone enjani echaya abantwana abangabafana bazafunda ukuthi umuntu ongumfazi uyachaya so sicela ukuthi abazali bezame ukuthi bekhulume izindaba zabo beziqede kungabi lokuchayana okuthile abantu abadala sina sikhangelela ukuthi ngabantu abazisizanayo abakhuluma bezisizana kodwa mase bekhanya sebechayana thina njengabantwana sifundane kubo
PJ there you go
yes those are some of the in fact those are the children of families that have got a mother who is being abused. And they're saying these things that do happen in our eyes, mm-hmm. and it traumatizes the children as well.
Mm. Very sad indeed. Nasi muchirongwa chedu che ngatikurukurei madzimai pachirongwa chedu. Tirikutarisa matambudziko arikutarisana nemadzimai panyaya dzekushungurudzwa muzimba tanzwa kubva kune Msasa Project. Irikutaura iyo kuti pari zvino matambudziko akanyanya kutarisana nemadzimai arikubva kumukuondomoka kurikuita zvinhu munyika. Kuti nyaya yeupfumi irikuramba ichidzika zvekuti muzimba vanhu havachagarisana zvakanaka. Tanzwazve ambassador America kuZimbabwe vaHarry Thomas vachitaura iwo kuti sangano ravo kana kuti embassy yavo nehurumende yavo yeAmerica iri kubatsira sangano reMsasa Project nekupa iwo mari inosvika iyo 200,000 kuti madzimai nevana vari kushungurudzwa vawanewo cheruviri mumaprojects avanenge vachiita PJ ndo zvimwe zvatatu zvatichange tichitaura nhasi panyaya yekuwedzera kana kuti uwandu hwekushungurudzwa kuri kuita madzimai muzi Zimba, panguwa hii apo nyika iri kuenda kumawere panyadze zveupfumi. Todzoka kwa uri PJ.
Iye. sibeke lethuba ngolesibili loku ethekelelwa umhlonishwa onkosazana Jessina Mkoko olwela amalungelo abesifazana olwela amalungelo oluntu liyamazi lami ngodaba lakhe loku ke ake athunjwe waloba ke ibhuku ngemva kwalokho. Yikho ke uthe esethekelela lapha ngolesibili sambuza ke ukuthi vele khona eZimbabwe kwenzakalani nxa ekhangele ukhetho lolweselisilukhangelele oluka 2018 njalo ke ngodlakela nxa sikhangele ezodlakela oluqondiswe kwabesifazane labo abafuna ukukhankasela ukuthi bangene labo kumbe bancintise ukhetho. Amafitshane ungasichazisela ukuthi njengoba sikuhlelo lwabesifazane kunjenje ukhetho lokomnyaka ozayo ubona ngani abesifazane bazaphatheka ngokuningi na?
Ngilokuthandabuza PJ ngoba nxa udaba lodlakela lwezombuso welizwe lungakalungisiswa ngibona ingani asisoke sibe lokulungiselela okuqondileyo sikhangelane labo mama. Engubonayo khathesi kulokulwisana okuthile phakathi kwamabandla phakathi kwamabandla wona ngokwawo njalo ukulwisana kwamabandla njalo khonoko wenza ukuthi sikhathazeke ukuthi nxa udaba lodlakela lungasalungisiswanga abesifazane abaningi baza kubona kunzima ukuthi baphatheke kukhetho luka 2018. Kodwa ke kwesinye isigaba siyakhathazeka njalo ukuthi kungenzeka yini ukuthi omama bakhululeke ukuthi imicabango yabo yaziwe nxa sebe siyavota ngoba kulokwethuselwa kwabantu okuthile okunye kwakhona kuhambelana lokuthola ukudla lolunye uncedo. Omama nxa sikhangele imuli ezineni yibo abafanele ukuthi babe leqiniso ukuthi imuli zabo ziyathola ukudla. So nxa kusiba lo bandlululo ekutholweni kokudla kuthiwa nxa ungasekeli leli bandla awusoke uthole ukudla. Ngibona ingani lokho kuzaphatha omama abaningi ngendlela engayisiyo eza kwenza ukuthi bangaze baphatheka okugcweleyo kukhetho oluzayo.
Kodwa lo nyaka ngibona ngani abasakhulayo besifazane abangamantombazana yiwo abakhanya belidlabuzane. Liyakubona na ngaphakathi kwelizwe?
Idlabuzane siyalibona sibili njalo linyathela elincomekayo ukuthi abasakhulayo bathethele lo nyathelo ukuthi bakhuthazane ukuthi sokuyisikhathi ukuthi bahambe bayovota. Sikhangelela ukuthi nxa kungaba lo msebenzi wona lawo obuthanisa abesifazane abasakhulayo ukuthi bahambe bayovota kulakho ukuthi kube lo mahluko othile. Ngilethemba lokuthi abasakhulayo bazathatha imbiko yona leyo bayisebenzise ukuthi babe kwazi ukuthi akufanelanga ukuthi bona bahlale bethembe ukuthi bazahanjelwa kukhetho ngabanye abantu. Amazwi abo kufanele azwakale.
Mkhuthazo bani ungayipha kumantombazana ikakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo emfuna ukuba nika yona ngeyokuthi sonke sizizalwane zeZimbabwe. Akula ndaba ukuthi ungowesifazane osakhulayo kumbe ungowesifazane osekhulile. Sonke silomlando ukuthi amazwi ethu azwakale lapho kwenziwa khona ukhetho. Nxa kusenzakala ukuthi abantu bancintise ukuthi bangene kuhulumende, kuqakathekile ukuthi abesifazane labo bathole lawo mathuba ukuthi bangene emahofisini achene.
Sizokhangela abesifazane abaphandle kwelizwe abase mazweni njengeMelika, abaseBrithani, abaseCanada, eSouth Africa abenelisi ukuthi babhalise ukuthi bavote hanje bephandliwe lizwe. Ukuthazo bani ukuthi ungawapha yona ukuthi bancedise njani labo abaphakathi kwelizwe ukuze labo bathuthuke.
Siyabe sifuna ukuzwa lathi imbiko esuka kibo njalo labo abenelisa ukuthi bafike babuye bazobhalisa ngoba imithetho ayikantshintshi. Kuqakathekile ukuthi nxa abantu bela lawo mathuba kabawasebenzise ukwenzela ukuthi sibe neqiniso ukuthi izalwane zonke ezeZimbabwe ziphatheke kukhetho. Sikhangelela ukuthi sizabezwa labo besenza inkulumo ezishiyeneyo eziphathelane lokhetho njalo bekhuluma ngendaba abahlangana lazo kulezo ndawo lapha abahleli khona. Esengubonile PJ ukuthi endaweni eziningi lapha engiye khona ngibone ukuthi kulamaZimbabweni amaningi. Omama bakhona njalo. Sifuna ukuzwa amazwi abo bekhuluma ngalokho okwenzakala ngkhaya njalo bancedise ngendlela abangancedisa ngaso. Siyakwazi ukuthi abaningi bathumela imali kubazali babo.
There was a very fruitful conversation that I had with Jessina Mkoko, a human rights activist who managed to visit us on Tuesday morning.
Yes, PJ, I see that, you know, she was very passionate about what you guys were discussing about. But we have our first guest, Honorable Monica Mchangwa. Tunokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, Honorable Mchangwa.
Mazita makadi enyu.
Aiwa tiri wadi. Honorable Mchangwa, tiri kutaura pano nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai. Uyezve tinonzwa kuti imi semadare pane zvamuri kuita imomo muparlament panyaya yekuti pave ipo nemutongo kana kuti pave ipo nelaw inenge yakaiswa yakadzikwa inodzivirira madzimai kuti varambe vachishungurudzwa muzimba.
Nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai munyika medu nepanyika rose inyaya inotirwadza zuva nezuva. Isusu vamiriri vevanhu mudare reparamendi inyaya yekuti tiri kuramba tichitarisisa. Takasara chose 2013 patakaita bumbiro remutemo rakanyatsobudisa makodzero emadzimai, rikabudisa zvakawanda zvinotaura kuti madzimai varege kushungurudzwa, madzimai vasimudzirwe. Asi tiri kuona kuti zvakabuda mubumbiro redu remutemo zvinhu zviri kutadza kunyatsoitwa implemented and enforced. Tiri kuona kuti kana maleaders takawana platform yekutaura kuti chii chingaitike chatingaite tiri pamwe chete nematraditional leaders nemareligious leaders neaso community leaders kuti chii chinganyatsoitwa, nokuti tikuona nhamba dzevana vari vanasikana vari kuramba vachishungurudzwa dzichikwira. Tiri kuona nhamba dzevana vangangodaro vachirepwa nevakuru vanogara navo, kunyanya hama dzavo, nokuti tinoona kwakaita sekumusasa kuya kumusasa project. Ukaenda ikoko unoona kuti vana vadiki chaizvo, vamwe vane 9 years vounoona vatove nenhumbu. Vana ava vanenge vakarepwa mudzimba mavanogara. Saka tiri kuti chiri kudiwa chaizvo kudzika dzika pasi kutaurira vanhu kushata kwezviri kuitika. Chaakutinetsa ndechekuti inhamo here yawandisa munyika medu yakuita kuti zvinhu zvirambe kunyanya kushungurudzwa, kunyanya domestic yatinoti gender based violence. Inyaya nhamo tinoziva kuti ikonomi yedu haisi kunyatsoita zvakanaka. Asiwoka taramba tingodzidzisa varume, taramba tidzidzisana madzimai kuti aiwa hatipedze daka remudzimba dzedu nekurwa, hatipedze daka remudzimba dzedu neviolence. Saka isu semamembers of parliament inyaya tinoramba takakurukura, atinoti mamotion aya tinoaisa tichinyanya kuti tibudise pfungwa dzekuti iwe semunhukadzi une marights ako usarege usagumidze kuti uitwe abused mumba mawakapinda mungange mumba mawakazvarwa pamwe mai vakafa ukasirwa imwe hama iri kukuchengeta mungangodaro mumba mai vako vakarorwa kumwe ukakudzwa nababa vasiri vako vachikwa abusa zvingangodaro uri kugara vana vaya vatinoti child headed homes vanodaro paine mucommunity imomo muine vano abusa chatiri kuda ndechekuti message isvike kuna mumwe namumwe kuti aiwa hurumende kana bumbiro remutemo reZimbabwe haribvumidze kuti mudzimai ushungurudzwe haribvumidzwe kana kuti mudzimai wavo ashungurudze mukadzi murume wake saka nyaya iyi ikagona kusvika kure kure kune vanhu ipinde mukati medu ndosaka tichida kushanda pamwe chete nematraditional leaders ndosaka tichida kushanda pamwe chete nemareligious leaders sokuti munoziva kuti matraditional leaders machiefs maheadmen masabhuku ndo vanogara nevanhu mumaruwao ndo vanhu vanonzikwa vatingati maopinion leaders vanotererwa nguva nenguva saka ndo vatiri kushanda pamwe chete ko mapurisawo tiri kushandawo pamwe chete navo zvakare nokuti kazhinji unoona kana mudzimai apinda mumhirizhonga yakadaro akamhanya kupolice station anogona kusvikokuitirwa zvinhu zvokuti anotonyara kana kutaura nyaya yake anogona kubvunzwa pamberi pevanhu kuti ko iwe waitwa sei otonyara kunyatsotsanangudza kuti zvakaita sei dzimwe nguva murume wacho anomhanya kumapurisa vamwe votaurira mapurisa kuti hatingosiyai inyaya dzemukadzi wangu dzatatiita inyaya dzedu dzemumba saka inyaya dzatiri kutaura kuti aiwa tiri kudzidzisa mudzimai wega wega mwana wega wega the gay child even the boys
ndombopindira ipapo honorable mutsvangwa nekuti tanzwa ambassador wekuamerica ari imomo muzimbabwe vatomas vachiti aiwa zvakakosha kuti nevakomana nevarume vazive kukosha kwekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi ndiri kufara kuti nemiwo mabva mataura izvozvo asi nhasi mamwe kuti pane chimwe chirongwa chamanga muinacho changa chiri chei
paitika chirongwa chakanaka chose chagadzirwa nevese vanoona nezvatingati vanoona nezvewomen movement muzimbabwe hivhozi imwe bato reivava vanoona nekubatsira madzimai vaunganidza madzimai akasiyana siyana anoti mapoliticians vanotungamirira mapato vari mumapolitical parties akasiyana siyana pakaita mamembers of parliament poita vana vechidiki vari kutarisirwa kuti ndivo vanofanirwa kuitwa mentored kuti vapindewo mukutonge matongerwo ezvenyika palonjwa yatinoti iyo the women for leadership program yanga ichifamba zvakanaka chose tawana nguva yekutaurirana kuti as women movement patingangodaro kwatakabva patiri nekwatiri kuenda chatingadaro chatasiya chisiri kunyatsotarisiswa kuona kuti ko zvatinongotaura 37 years after CEDAW and so about 20 years after Beijing tichitaura nekusimudzirwa kwemadzimai ko chiri kutadzisa kuti tiwane maresults akanaka tingave chiri chii ndizvo zvokuti tako tifambe pamwe chete semadzimai kusimbisa kufamba sewomen movement yemuzimbabwe kuziva kuti kana mukashanda pamwe chete munowana mubayiro wakanaka there is much bigger success when you move as a group and as women we have to move together tikaita hatinoti mafragmented efforts zvinotinetsei kuti tibudirire mune zvatinenge tichifunga pataurwa zvakawanda zvokuti ko iwo madzimai bumbiro remutemo rakataura nyaya ye50-50 ko tiri kuona muhurumende tingakwatinoti kuya kucabhineti kumaministers tiri kuona pamusoro apa hapana vakawanda hakuna vakawanda unotozoti ndofunga out of 26 unoona 4 chete ndo madzimai wotanga kuti kumadzimai zvavari very powerful chanyanyobuda chandingada kuti taure nechirungu ndechekuti hatidi we cannot leave the voices of women we cannot leave the participation of women when we leave the voices of women we are definitely leaving the voice of reason
ndombokubatsai muromo ipapo honorable mutsvangwa nekuti tine mumwe munyarikani wedu nekuti handiri kunyatsonzwa muri kutaura nepassion tiri kudzoka kwamuri batai makadaro pj
Yeah. Siyawamukela kuhlelo lwethu Nkosazana Sichasisile Ndlovu.
Siyabonga ukwamukela kuhlelo.
Yeah. Wena ke ulawe usebenza enhlanganisweni izowulwela ilungelo labesifazane. Asiqoxe ngalo. Uhambo lolu solume njani? Nxa sikhangele ngase Zimbabwe sikhangela izinto ezokuthi 50-50 representation edaleni lephalamende kwezombusazwe kwezomunotho. Ubona uhambo lolu solume njani nxa sikhangela emuva lapho uqalise khona ngo-1995 abantu beseBeijing?
Khona kungani sokukhona ukuthuthuka okuncinyane, asikafiki lapho esifuna ukuba khona, kodwa khona sokutshengiselela ukuthi singaya khona. Kodwa mina ngokubona kwami, ngibona ngani kusuka kube le ndaba yokuthi there is lack of a political will to ensure ukuthi sibili i-50-50 siyayifika. Ngoba singananzelela kusesekhona ukuthi nxa kumele kungene omama, unanzelela ukuthi kulama constituencies ayi 5, then kumele kungene seyingxenye 5 women, kumele kungene 2 women, then 3 men. Uzathola ukuthi kugcina kungene obaba 4, kutholakale umama oyi-1. Yikho kugcina sokusi-affecta khona lokhu ukuthi vele asiku-emphasize thina. There is no political will ekumele ibone ukuthi i-50-50 sibili siyayifika nje ngelizwe. So yikho kusuka kusincindezele kakhulu, ijini bekhona omama abafisayo bagcina sebemiswa yikho khona lokhu ukuthi hayi akunankuthazo kunxa zonke nje zempilo ukuthi bengene ezikhundleni. Kuyafana lokuthi umuntu akunike ngesinye isandla aphinde akuthathele ngesinye. Yikho engingakutsho.
Sibuye ke kudaba lwethu lwalamhlanje lolo olodlakela oluqondiswe kwabesifazana kungaba ngasekhaya lapha kumbe njalo khona ngale ngasemabandleni ezombusazwe kumbe njalo emsebenzini, lukhule okungakanani nxa ngumbono wakho?
Omama lokhe behlukunyezwa kakhulu. I-domestic violence vele iyatholakala endaweni eziningi njalo lokhe isiya isanda. Into engiyinanzelelayo ukuthi akukabi lama mechanisms sibili a strong okudila lama perpetrators bonaba abahlukumeza abantu besifazana. Esikunanzelela ukuthi kugcina sokukhuthaza o sokusenza labo abahlukumeza abantu besifazana bebona ngani you can easily go away with it. Njalo futhi into esiyinanzelelayo ukuthi nxa umuntu owesifazana ehlukunyeziwe, yebo kulokunanzelela ukuthi uhlukunyeziwe, kodwa layo imedia nxa isisithi iyakubeka sobala ukuthi kwazakala ukuthi umuntu wesifazana usuke wasehlukunyezwa endaweni ethile, kugcina sokusiba sengathi lo wesifazana nguye osuke waphambanisa, okuyikuthi sokusenza even labahlukunyeziweyo bengakwanisi ukuphumela egcekeni besasebethule.
Ye yeah. Bamba khonapha ecingweni. Sike sibuyele kumavelasi. She was articulating, I first asked her about the 50-50 representation, and she said it's still a long way off, but we are getting there.
Thank
it's
you,
one
PJ.
Step at a day.
Mm-hmm. I think now let's welcome some of the people that are actually live streaming with us, and would also like to do a shout out to some people that actually wrote to us on the VOA Shona Facebook page. Sisichipo Mbonjani, vatindifone reinduva, vatipa namba. Tinastali Kobanda, vatipa namba. Patrick Chiparaushe, arukufunzo, tivaruku shunguruzwa, nemuto upi. Varuku netzwa sei, madzimai, ndosha arukufunzo, o Solomon Itlauri, vatipa namba. Na maimunashe peri vatipa namba zao, maimunashe trikuweza kukufonirai, saka rambai muri pachirongwa. Uye jitine mamwe varuto live stream anesu, uye jineji PJ, tina Catherine Misha, arkuti ma VNCC PJ, magadi watching from New Jersey. Danzi tripano pa South Africa na polite nyamutani, Clemens Mangwanda arikuti watching from Zimbabwe kugweru. Tina Christine Kera arikuti watching from Joburg. Mary Munema arikuti abuse is something which needs to be addressed globally. It affects everybody, rich and poor. It's just that some people don't come forward because they want to protect their reputation. And Mary Munema tinotenda. Alan Soka arikuti watching from Zimbabwe Bulawayo kwampopoma. Chipodendere doctor says yes, I love women need to claim their space. And then she also writes, I was asking Jonathan Moyo, why on their higher education delegation to Asia, there was no woman? This is not a partisan issue. We are tired and by being led of being led by mostly old, out-of-touch men. So, tshaenda kuna memchangwa timbo wafunzo, kuti mangoma delegation, say as no mazimai. Mary Munemo futi says, abusive fathers who abuse their women while the children are watching, there's a chance that the boy child is going to also end up being very abusive, and she carries on. And Dr. Chipodendere also says domestic violence is also an economic issue. Most women stay in the relationship because they are financially dependent. Honorable Mchangwa, this is Otimuri Muchiripo Irap. Hello?
Hello.
Pane nyaya yavhunzwa yekuti vamwe vemu government sei vachiti kana vachiendawo kune mimwe misangano, unoona misangano yemadzimai asi iyo delegation iri yevarume. Pane anyora panapa mumwe mudzimai, uyezve vari kunyora ivo kuti kazhinji kacho nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dziri kukonzerwa nekuomerwa kana kuti economic, vari kuti economic issue kuti nekushaya. Mumbotipaiwo pfungwa dzenyu ipapo.
Nyaya abuse yemadzimai genetika panyika rose muZimbabwe is also inini semtungamiri weregion ndiri ku vice president weSADC parliament. And inozviziva tinosangana nematambudziko aya munyika dzese dzeSADC. Asi muno muZimbabwe tiri kuona kuti nyaya yeabuse inotirwadza nekuti mitemo yatakaisa yakanyanyisa kunaka mubumbiro remutemo. Tine constitution yakanaka chose zvokuti ungatoti constitution yemuZimbabwe dai yaiteedzerwa hakuna kana mudzimai aizoita go through abuse. Chandoda kuti nditaure ndechekuti traditional norms and values, mafungiro aive kudhara nekudhara, haachinjike nepepa rekuti tanyora constitution. Ndosaka tichiti isu semamembers of parliament tiri kunyatsoti vanorepa, for example, ngatitsei mitemo yayo kuti anongomunzwa mucommunity imomo kuti akarepa kamwana kana kuti akarepa mumwe mukadzi kana ti ngatongerwe mutengo mukurusa so that vamwe vaone kuti hazviitwe. Kana tichitaura idzi nenyaya dzekuti vana vanonorodzwa kune vanhu nokuti mwe baba vari kuda chikafu kana kuti vada mari nokuti nhamo yapinda, aiwa tiri kuti usadaro mwanasikana wako. Kana wadaro mwanasikana wako imhosva inototongerwa kuti unopinda mujeri. Iwe baba vacho waendesa mwana ikoko wamurodza asati asvika 18 years. Saka tiri kutaura kuti hongu tinaro bumbiro remutemo, hongu tinawo mitemo yakaiswa yakawanda chose, asi political will yataurwa iyaya inodiwa chose. Tiri kutaura even tichitaura 50-50 kuti irimo mubumbiro remutemo, asi tiri kuzviona tichitaura tichiti mukabhineti medu tine madzimai mashoma. Saka zvinoreva kuti nyaya iyi inyaya yekuti tibatane tese varume nevakadzi. Ndosaka tiri kulonza iya inonzi he for she, isolidarity campaign, yekuti varume ngavazive kukosha kwemadzimai. Kana tichitaura nyaya yemarights emadzimai, haisingori nyaya yehuman rights chete, tiri kutaura nyaya yedevelopment yenyika. Madzimai vakaonekwa kukosha kwawo muno munyika medu muZimbabwe. Madzimai vakarwa pamwe chete nevanhurume nemacolleagues ave vanhurume, vakagona, vakabudirira, nyika ikasunguka. Saka paanotadzikana vachitaura nyaya dzekubudirira kwemadzimai, tichitaura nyaya dzekuti hatisi kukumbira izvo. It's not a matter of charity. The women of this country have demonstrated they can do it. The women of this country have demonstrated how good they are. Mubusiness airo, madzimai vakapuwa kamari kana kunyangwe kuri kubank vanoonekwa vachidzorera zvisingagoneki nevarume vakawanda. Tiri kuona kuti madzimai pavange vari vatungamiriri kana corruption inoita shoma. Saka nyaya dzekusimudzira madzimai inyaya dzedevelopment. Nyaya dzekuti vakadzi pane pamataura kuti pane vari kubvunza kuti kushungurudzwa isu sivatungamiri tiri kuona zvinorwadzisa moyo kushungurudzwa kunoitwa madzimai. Unoona murume achisiya mudzimai nevana agotadza kana kuvatengeta kana anotanga ambovaruwa achiruwa mudzimai dzimwe nguva achiruwa nevana buda pano kana mudzimai angoshingirira achishaya kuti kondoenda kupi nekuti mudzimai haasiri empowered ari kushaya kuti akabuda nevana anonovachengeta nei. Dzimwe nguva vanononoka kuripota nekuti vanenge vachityira kuti koiwo baba vakatorwa vakaenda kujeri ndinosara ndichipa vana vangu chii. Dzimwe nguva vanhu vari kuunza madzimai maviri matatu mumba imomo ugoona kuti mentally zvinokuwadza munhukadzi sei. Ndosaka tiri kuti isusu tinoda kuti nyaya yehombe dzeabuse tichitarisa hongu hatingadzinoitika kumaruwa chete tiri mataundi hadziti dzinoitika kwese asi tinoona kuti kumwewo kwakadzikira chaizvo kumaruwa kune vanasikana vanenge vasina kuenda kuchikoro unoona kune nyaya dzakanyanya idzodzo dzekuramba vachiabhuiswa ende pamwe vasingaripoti. Ndosaka tichiti pamwe chete isusu mamembers of parliament nemacsos munyika muno mune vanasikana varimo macivic society vanobatikana zvikurusa nenyaya dzekusimudzirwa kwemadzimai vamwe vacho vanopindawo pasi kumaruwa vachitaura nevanhu nokuti chikakosha kuti mwanasikana paari ipapo wedza kuri kumusha kuti kumachonyonyo kwakaita sei azive kukosha kwake akakosha zvikuru nyika ino tisi takakosha zvakafanana naizvozvo hapana anofanirwa kuramba tsikirirwa pasi hongu nyaya yekuti upfumi hwenyika hubudirire zvinoita kuti zvino nhamo dziite shoma urombo hunofanirwa kubviswa urombo ndo hwatisingamboda ndosaka tirikurudzira kana iya ministry yewomen affairs negender kuti irambe ichitaura nevanhu ibudise maprograms evanasikana ava kupinde maprograms kusvika kumagrassroots ikoko ekuti vanhu vasimudzirwe vanhu vagoona zvekuita vanhu vabude mumba vachitsvaga mari yekuziva kuti kana murume amuitira zvakaipa anoti asi upenyu hwangu ndinawo ndogona kutengera vana vangu chikafu ndogona kuti ndiendese vana kuchikoro naizvozvo havazongomiriri vasingaripoti kuabviswa kwavanenge vachiita mudzimba dzavanogara chikurusa kuita empower the woman
mombobata makadaro
ichisimudzira vadzimai ipapo
mombobata makadaro honorable PJ vanenge vari kuti vane vamo vari pa live stream yeduyo vari kuda kuverenga vanyora kundevele verengei nisi speech
ndate zvaravenya mam chanka hanzi muse ndizobha mzwetu Ncube hanzi musevele wetu pela lo mzami umisisi Mutsvangwa hanzi ndikukwazisei hanzi
ndo
this is Dr. Muzi Ncube hello to my sevele Mrs. Mutsvangwa
oh wonderful
brother
who is
your son Elton's wife
it's wonderful to hear from you
yeah takatoona makorokoto makorokoto takatoona ma pictures apo mchirora
isn't that wonderful? Aiwa tinokudza ukama watiri kungopiwa naishe tinotsvagirwa nevana vachitikudziridza tinofara chose neukama hwakadai
hanzi I show my support for his telling job to highlight women abuse. No males have the right to use any means to oppress and abuse women.
Tinenge tine mutereri vatereri ndofunga varipo vari kuda kupinda muchirongwa regai tione kuti tinani nani tina vashumba vari kubhotswana vashumba tinokuchingamidzai nemufaro
ngatenda hangu tete ndinotenda zvikuru
tipewo pfungwa dzenyu
nyaya ino yamurikutaura nezvayo iyo yekuti chokwadi vakadzi vanofanira kunge vachiremekedzwa mumabasa avo ese ini ndinozvikudza zvikuru kuti beno vanhu vese tagona kuita seizvozvo ndifunga ngava neupenyu hwakanaka mukurarama kwedu
aiwa tinotenda tina honorable Mutsvangwa vari panhamo ino kana mamuchida kutaurawo zvamungataure kuti vanzwe
orit ndichangotaura navo
taurai zvenyu
inini hangu ndanga ndichitaurawo naye mumwe chete sezvo maisa chirongwa ichochi chirongwa chinokosha then munyika medu tachikoshesa chatekeshera nyika yese iri muno mubhotsvana asi nochikurudzira kuti chinge chichifamba kumwe nekumwe kuzimbabwe botswana south africa malawi zambia kumwe nekumwe zvako.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo. PJ unenge une mumwe mutereri ipapo taura iti.
Siyawamukela mune wetu Owen Mkize.
Ndinjani?
Haisapiri. Wena ke umbono wako ngalolu daba olusekudwini.
Hello.
Ungapha umbono wakho ngodaba olusekudwini lokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Yebo, siyakubona bafazi bahlukumezwa kodwa into ekhona singakwazi ukuthi bona bahlukumezwa njani bona bafazi wakhona. Hello.
Bayahlukunyezwa ngokutshayo. Abanye babulawe nokubulawa.
Okunjani omama bona ngokwabo kumele bona behlonipha amadoda abangithi.
Nxa ungakazisisi ukuthi sitsho ngani, sizasiphela sikhulume lawo. Ye, siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu. Wathi Mbuyele, ye, wathi Mbuyele kuMandlovu sicasisile. Uyizile la akade khulunywa ngunkosikazi Mutshwangwa la esithi yena babe lohlelo oluqoqwe ngabenhlanganiso ye-Evos. Lina lani like lafinyelela ukuba khona?
Yebo, sikhona khona ngale.
Ye. Kube kuphathwani kulumkhosi?
Bekungumkhosi omuhle kakhulu obukhuthaza ukuthi abantu abangomama bengazikhangeleli phansi njalo bebe-courageous bezibone ukuthi labo bangabathungameli endaweni ezithiyeneyo njalo futhi bekukhuthaza ukuthi omama bephathisane besukumisane bengabekele ingqondo leyo ukuthi iphule down syndrome mele bechasane ukwenzela ukuthi sifinyelele kunani leli esilifunayo ukuthi ekugcineni sicine sesifikile ku-50-50 njalo kukhulunywe kakhulu ukuthi abantu abangomama besebenzise amathuba anjengalawa ngoba sikunanzelele ukuthi yebo umuntu engazalwa engaso leader but through such capacitation and such exposure uyagcina umuntu esefinyelela ukuthi la yabe ngumthungameli olegama eli ezidabeni njalo futhi sikunanzelele kakhulu ukuthi nxa omama behlangene balakho ukuthi bekhulume izinto ezibamisayo ezibahluphayo ukuthi becine bengasafinyelelanga ezigabeni eziningi kwazokhulunywa la ngendaba ye-abuse yabantwana abangamankazana etholakala kuma universities ethu achiyeneyo khonapha eZimbabwe ukuthi kugcina kungasazakali ukuthi kambe amasimbolo abawatholileyo ngamasimbolo oqobo yini kumbe bapasiswa ngendlela zokuthi laba ababafundisa abesilisa ababancindezela begcine besithi uzafeyila nxa ungasazange walala nani. Sikubone kakhulu kuyinto ehlukumeza abantwana abangamankazana njalo ehle ibabulale i-extreme yabo bebancane.
Yeah. I think you might want to articulate that in English, the abuse of female students at our tertiary level education. In English.
Oh, okay. We also spoke about the abuse that is being faced by our female students in most of our tertiary institutions in Zimbabwe, whereby most of the students are found themselves being, faced with this situation whereby most lecturers want to sleep with them before they are maybe made to pass or maybe before they are awarded better grades in their studies.
Where was this where you had this discussion?
Hello?
Hello. Where were you having this discussion about the students?
The discussion was held at Hivos Gardens today.
Oh, the same that where Honorable Mutshwangwa was?
Yes, yes. Uh-huh. It was actually raised by one of the speakers.
Okay, yeah, very exciting indeed. Honorable Mutshwangwa, andizeta namuchiripo, turi kunzwa zvirikutaurwa. Turi kunzwa kuti pane zvataurwawo dambudziko rekushungurudzwa kwevana kana vari muzvikoro. Nyanya panyaya idzodzo dzekuti tanga wandida.
dozo kupa grade zakanaka. Pane zvamungataura here imi kuti
inyaya dzatiri kutaura munguva dzese ende dzakabu vana vechikoro vari kudedzawo ma members of parliament avo kune mapanenge vachidiscussa nyaya idzi dzinenge dzichiitika. Ndiyo nyaya yatikutaura kuti vanasikana vedu tinoda kuti vazive marights avo, tinoda kuti vazive kuti vasabvumidze vanhurume to use them rather, to abuse them, whether pachikoro, whether pabasa, whether mumba kumba kwaunogara, whether uri maid mumba maunoshanda. You should never allow baba mumba imomo kuti vako abuse, nekuti you've got rights. Nyaya dzekuti mateachers anga achitora inyaya iri kuita inoitika iri kuitika not kwa university kana kuzvikoro zvakasiyana siyana tinosangana tichitaura nevana tichidzwa namwei. Dambudziko ratiri kuramba tichitaura nderekuti ndosaka tiri kuti varume ngavauyewo, takudawo magender champions vaone kukosha kwemwanasikana, vaone kuti zvakakodzera kuti usaabhuse mwana. Uri kumukanganisa mwanasikana iyeye upenyu hwake hwese. Atanga ari leader wamangwana, atanga ari president wamangwana. Inyaya dzatinobatisana nadzo ndosaka tichi kuti tinoda kuramba tichiwana tichishanda pamwe chete as women movement kuti tinodzikisa pfungwa idzi kumwana mumwe namumwe, to build our gay child's confidence. It doesn't matter whether you're at the university, you're at a primary school, you're at a secondary school, or you are at a tertiary, at another tertiary school, or you are even in the home in the community where you live. Never allow a man to abuse you, especially where it is sexual abuse. This should never be allowed. The laws of this country are protecting you. And so as a result, ukaona chete ataura zvakadaro, reporter. Vanhu vakadaro vanofanirwa kupinda mumajeri. Tiri kuti mitemo mitongo inofanirwa kupuwa vanhu vanoabhisa vanhu vakudaro ngaikure, so that iratidzire nyika yese kuti izvo hazviitwe. Haubate mwana, hauri ticha, hautauriri mwana kuti ndinokuferesa kana usina kundida. Kana wanzwa izvozvo zvokuti ticha wakutaurira kuti haupase kusvika wandida, ripota. Kune mitemo inokuchengetedza. Zvakadaro hazvifani kubvumidzwa. Usabvume izvozvo. Vanasikana, pane akataurawo padare anga aripo akati isu tinodzidzisa varume kuti vazive kuti takasikwa naMwari takafanana. And ataura chinhu chandifadza chose zvikanzi the brain is not an organ of sex.
Haiwayo mazwaiaasikana
kungo kuti nditopasa ndofanirwa kuitwa favor nenaticha wechi womunhurume, aiwa kwete. Asi nyaya dzoda kutarisiswa, vana vanoda kupiwa confidence kuti vataure, vana vanofanirwa kuziva marights avo. Vakanga vaakuziva marights avo, dzimwe nhamo zhinji tinodzipedza. Mapurisa avo kana varipoterwa ngavaite basa sebasa. Malawyers kana vasvikirwa nedambudziko rakadai, batsirai, nekuti kazhinji vanenge vasina mari. Vanoda kubatsirwa. Toda Zimbabwe Women Lawyers Association, tinoshanda navo zvakanaka chose kuti vatarisise nyaya idzi. Ndosaka tichida kutenda vemusasa project vakaisa everything under one roof. Kana mwana apikirwa nedambudziko ukaenda kumusasa, unoona loya aripo, uchaona dokta anokutarisa. Todaro zvodaro arepwa, dokta anenge aripo, kana kansela anokansela kuti usafile ashamed kuita senge ndiwo wega. I mean, ndiwo waita kuti zviitike kwauri. Zvese zvinenge zviripo in under one roof.
Aiwa, tombobatai muromo ipapo, honorable.
Ziva kuti pana anogona kundibatsira.
Aiwa, ichokwadiro idama, nekuti tanga tambotaura naMainet Musanhu vemusasa project, asi nhare ndo dziri kuramba, asi vanga vati vanga vachapinda pachirongo. Asi mbombira henyu makadaro muri ipapo, timboverenga zviri pano paVOA Facebook page yedu yeshona. Mary Munemo ari kunyora kuti pamabata pawomen empowerment, apo ndipo chaipo, because if a woman is empowered enough, there is no need for them to stay in an abusive environment. Saka kutaurawo kuri kuita ASCC vari kutaura panapa kuti aiwa, kana mudzimai achinge ari empowered, hapana need yekuti arambe ari murelationship isiri kushanda zvakanaka. PJ.
Yeah. Vakona lava avaloke velo vakona lapa ku live streaming yetu, lisilandele li like ipage yetu, lingayekeli. Hayi, angisawabona ama comments. Kodwa wathi ngibuyele ku Mandlovu. Kulomunye obuzileyo lapha uthi yena Nga kusiba la madelegation emhlanganweni emikhulu yakwamanye amazwe uzafumana ukuthi endabeni zabesifazane abantu bathanda ukuthi kuhanjwe kule delegation yabesilisa. I-delegation yangkhona iyabe ivame kumbe iyande inani elikhulu labesilisa. Baza kuyamela njani iziqondiso kumbe izangikhathazi zabomama.
Kuqakathekile ukuthi nxa sizama uku-empower omama, obaba singabachiyi ngaphandle. Ngoba sikunanzelele namhlanje kubaluleke kakhulu, kukhulunywe ngabaluleka kakhulu ngubhuti weBadari. Ukuthi any decision umama ayenzayo isikhathi esiningi uyamisa kumkakhe. So kuqakathekile ukuthi labo bayekuzwa ukuthi ezintweni ze-empowerment yabomama, what role are they supposed to play and what contribution abangayiletha khona lapho bengabobaba. Ayikhona ukuthi bethi befika ngale bese bemuva eyabo i-agenda yokuthi omama bengaphakani, but kumele bethi befika khona ngale becontribute positively and bebe lakho ukusekela imbono elakho ukuthuthukisa omama. Mina ngokwami I personally think ukuthi kuqakathekile ukuthi obaba bebe involved kakhulu ezintweni ze-women empowerment, because if they are involved and bazaphusha labo i-agenda ye-empowerment bengagcini sebesenza. Ngoba isikhathi esiningi siyakunanzelela even kwezombangazwe ukuthi where there is a woman ozama ukuphakama, obaba bamdingela omunye umama ukuthi babaxeganise belwe, kodwa bengakuzwisisa ngendlela ephakemeyo abasoze bakwenze khona lokhu. So kuqakathekile ukuthi be-attend such meetings labo befundiswe.
Yeah. Bamba khona lapho nza kunika ithuba lokuthi uphethe uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sokusela imizuzu mbemine kuphela. Sithathe umlaleli Marvelous.
Tina Staliko Banda vari kuBotswana vamwe vanyora pa VOA Facebook page yedu yeshona. Makadi vaBanda.
Sipoti makadi.
Aiwa, taura yenyu tipewo pfungwa dzenyu.
Tinotenda nedzidziso yatiri tichiona pamafacebook nezvinhu
zvaitika
mazuva ano. Halo,
taura yenyu.
Pazvinhu zviri kuitika mazuva ano kana nechivanhu chedu chatorasika tichakwanisa kana kuchitevera. Saka kana muchimbopota muchidzidzisawo tinotenda zvikuru.
Aiwa, nesu tinokutenda iwo vaBanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Muve nezuva rakanaka. Avo vari pa live stream yedu pa VOA Facebook page yedu yeshona. Kana muchikwanisa dzvanyai pakanzi shemu tione takawanda kwemadzimai, nekuti madzimai kazhinji kacho vanoti nyarei kuuya pamaprograma akadai, nekuti tina sisi chipo mbonjani vanga vatiri ndifonerei, uyezve namai munashe peri vatiri ndifonerei. Asi nekuti nhare dziri kuti netsei tinokutendai kuti manga muri pano. Tomboenda kuna vasimba Makoni vari kuSouth Africa. Makadiva Makoni.
Tiripo makasingwarire.
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu panyaya yemadzimai zvechokwadi, madzimai ndirikuona on several occasions ka dzaunonzwa mhirishonga inoitika muzimba umu wakadzwa ruri kudzinyirirwa chokwadi. Semaonero angu zvabva zvasangana kuti pane nyaya yecorruption. Corruption yekuti kana mukadzikana akatadzirwa nyange sei ndikarova mukadzi wangu inini. Akaenda kupolisi ndikasungwa. If I've got money ndinokwanisa kungozowapa marudano uchingozingaisenenai nyaya dzenyaya yetopera yadaro. Saka chekutanga chandiuda kutaurira ruzhinji rwese rwarwakateerera ka ngatisange tagadzisa panyaya yecorruption. Ifeali polisi yedu haisi kupururira wakadzi. I'm talking of therapy. Corruption yanyanya zvokuti hazvibatsiriba. Unatona mukadzi achibuda ropa uradzadza arowa badonza ano nyaya inya ina value. Saka nyaya dzine value ndedzii manje.
Aiwa, tinokutendai mukoma Simba. Tokutendai mukoma Simba, nekuti nguva dzedu dzadyanana. Tombodzokera kuna Honorable Mutsvangwa. Kungoti muchidimbu manzwa mukoma Simba ari kutaura kuti nyaya yehuori nyanya kumapurisa ndo iri kunyanyonetsa, nekuti murume akarova mudzimai anongouya obhadhara mari apo obva hanzi chiendai. Poitwa sei?
Chokwadi, nyaya iyi inyaya ndosaka ndambotaura paya ndichiti isu semamembers of parliament tiri kubatsirana pamwe chete. We are engaging the police. We have actually also nyaya dzinonetsa ndedzekuti ino mupolisi macho madzimai anenge ari mashoma anenge ari pamusoro nekuti hazvibatsiri kutaura newe pasi tinotaura newe pamusoro kuti vatarisise kuti nyaya huori kutaurwa
honorable
vangangotauri pasina huori
honorable nguva dzedu
wanyatso tekeshera unofanirwa kugidiwa nawo
aiwa nguva dzedu ndodzadyanana honorable
Honorable
Mchangwa, tinokutendai Honorable Mchangwa, kunge manga muinesu. Asi nguva dzedu ndodzadyanana, saka tiri kuziva kuti chokwadi vazhinji vanga vari kuda kupinda pachirongwa ichi, asi nguva ndodzadyanana, saka tinokutendai Honorable Monica Mchangwa uyezve PJ.
Unkosazana asikazisile Ndlovu, layosiphathisileyo kuhlelo lalabo abasithinte ngocingo, siyalibonga. Asibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo. Prophet Jeremiah.
Ine ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuWashington pano pa Women's Roundtable, tosangana zvakare svondo rinouya. Have a very good night.